Ndadetswa nezvinoyera, mitoro yandatura yandiremera. Moyo uneronda rinofema, anoziva ndimi mekanyadenga. Dzimwe nguva zvandiremera, ndozama sindiri munhu wenyama. Ishe samozisi ndokakama, sanganai neni pandinokwadama. Baba I'm fighting on my own, pane vanhu I'm acting like I'm strong. Zvinondirwadza just put it on a song. Kwave kuchema sesoja rine mavanga, angu mapfupa anodambura. Mukandirega ndofumira muguva, chandinorera icho chakandiruma. Soja rine mavanga, Ishe wisirai masvingo chiriko. Ndoda upenyu une shanduko, ndinoda chiedza Ishe kuti vandionewo. Wisirai masvingo chiriko. Ndoda upenyu une shanduko, ndinoda chiedza Ishe kuti vandionewo. Kuti vandionewo. Soja rine mavanga, yangu misodzi ine ropa. Pandinochema nyika inondiseka, pandinowanda hama dzinondichera. Soja rine mavanga, soja rine mavanga.